manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wechishanu zvita 22/2017
makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoyi zviri muchirongwa chanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day, vanhu vaine maonero akasiyana-siyana.
Hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda. Mumwe murimi wechichena va Robert Smart avo vakange vatorerwa purazi ravo panguva yaitorwa nyika nava Robert Mugabe vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Nyangwe hazvo nhasi nyika iri kucherechedza chibvumirano chokubatana chakanyoreranwa pakati pezanu PF nePF ZAPU musi wa 22 zvita gore ra1987 veruzhinji vacherechedza zororo iri nenzira dzakasiyana-siyana. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vamwe vevanobata mabasa emaoko nhasi vaenderera mberi nemabasa avo zvisinei nezororo iri. Vataurai zviri mumwoyo vati nyaya yekutsvaka chauviri ndoyapa kuti vaite basa ravo semazuva ose.
Upenyu muZimbabwe huchiri hwakaoma zvina zvisati zvanyorova, saka totoshanda neholiday nekuti ukashaya kuone dhora pazuva haugoni kuti uzodzokerai kuita mabasa emaoko yamangwana. Saka unototsvaka mari zuva rimwe narimwe parinongotopfuura, unofanira kutunga une mari. Saka ndozvaita kuti tinoita kuti tishande nezororo, usava nezororo.
Kunyange hazvo vauya kubasa vazviri mumwoyo vati zuva reUnity Day vanorikoshesa zvikuru sezvo richivayeuchidza kubatana kwemarudzi pamwe nekuva mucherechedzo werunyararo munyika.
Hungu mundangariro tonga tichirifunga kuti izuva rakanaka kubatana kwemarudzi kuti vasarwawa uine humwe chete pamwe chete. Saka tonga tichingorirangarira sikuti tizoite zvekusaenda kumabasa izvi tichirangarire zuva iroro hazvigoni nekuda kwesituesheni iri muZimbabwe izvozvi.
Mumwe mugari womuHarare vaEdwin Mwase vatsigirawo mashoko aya vachiti nekuda kwokuti vanotya zvavanokohwa chete vanga vasingagoni kugara kumba sezvo vachitsvaga mari. VaMwase vati zviri nyore kune vari pamabasa chaiwo kuti vaende kuzororo nekuti vanozongowana mari yavo. VaMwase vatiwo zuva ranhasi harina zvarinoreva kwavari sezvo kubatana kunotaurwa vasingakuoni.
Isu tiri vanhu vanoita mabasa amaoko. Zvino tichiita mabasa amaoko kudai tikada kumira zvinhu zvose zvinobva zvamirawo, zvisinei nokuti hurumende yedu yakanyowani yava Munangagwa yakatipromisa mabasa kugadzisa nyaya yamabasa. Asi chiedza chaizvo tione kuti pane zviri kuitwa kuti tione kuti mabasa ari kugadzigwa hatizvioni. Saka tisu tiri vanhu vanongoramba vachiita mabasa amaoko. Zvino basa ramaoko haridi zveholiday. Haritombodi kukango nokuti kumira kwako kumira kweincome. Panodzoka vanhu kubva kumaholiday muna naJanuary vanhani kwasina mari. Saka pane zvikoro zvechida kubhadharwa mari endi anenge achidiwa, tinoroja kumarokesheni uku vanhu vanenge vachida mari dzavo.
Chipanga mazano chemtunga miru wenyika va Christopher Muchangwa vati zuwa reunite rakakosha zvikuru. Va Muchangwa vati zvakaitika munyika pakubvisa hurumende yava Mugabe zvinoratidza kubatana kukuru vakati shuviro yavo ndeyekuti kubatana uku kuenderere mberi. Va Muchangwa vati wokubatana kuvanhu veZimbabwe kunounza budiriro.
Zvinoratidza kuti unity yedu iri kufambira pamberi vanhu vomuZimbabwe. Tiri kubatana. Tudawo kuti tivake nyika ine vanhu vakangwara sezvatiri, ine upfumi hwakangwarira sezvatiri, ine ushamwari hwese nemunhu hwese panyika pano. Hatidi mhandu, tinongoda shamwari chete kuti tigovaka nyika inopundutsa munhu muZimbabwe, tiite imwe nyika yemuAfrica isina kana akamboona. Ndozvatoda kuratidza Africa kuti we can build a united, solid and prosperous Zimbabwe.
Chibvumirano cheunity day chakakwanisa kupedza kusagadzikana kwakanga kwapinda munyika kubva panguva yekuwana kuzvitonga kusere. Chibvumirano ichi chakaita kuti pave nehurumende yemushandira pamwe pakati pebato reZANU-PF yava Robert Mugabe nePF SAPU yaitungamirirwa nevakazove mutevedzeri womutungamiriri wenyika Mushakabvu Joshua Nkomo. Asi chibvumirano ichi hachisisina kunyatsosimba sezvo dzimwe nhengo dzeSAPU dzakadai savadhumiso dhavengwa vakabuda mubato reZANU-PF. Vamwewo vatiwo kukosha kwezuva iri kuchaonekwawo pachasarudzwa vatevedzeri vemutungamiriri wenyika navaEmerson Munangagwa sezvo mumwe wavo achifanirwa kubva kuPF SAPU. Nhasi hapana kuungana kwaitwa zviri pamutemo kucherechedza zuva iri muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano revanachipangamazano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti chibvumirano cherunyararo chakaitwa muna 1987 pakati pePF ZAPU neZANU-PF hachina zvachinoreva kana nyaya yegukura hundi isina kugadziriswa zvachose. Dr. Ruhanya vanoti maronda akakonzerwa nehurumende yaiva pasi pava Robert Mugabe mukuedza kwaye kugadzirisa dambudziko rakanga rapinda mumatunhu eMatabeleland neMidlands anofanirwa kutanga apodzwa, kwozotaurwazve kubatana kana runyararo.
Chimwe chavanoti chinofanira kupedzwa inyaya yekuti munhu anozikanwa nedunhu raanobva kwete nekuti chizvarwa cheZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7 pamusoro pezuva rekubatana reUnity Day racherechedzwa munyika nhasi.
Nyaya yeUnity yakareva neZANU neZAPU chinhu chakakosha nokuti ZANU neZAPU mapato anga achirwisa nyika ive nerusungunuko asi Africa Independence veZANU kunyanya vanga vakuita zvimwe zvisina kunyatsokutwasanuka. Panyaya yekuti nyika yetongwa sei nemapato maviri anga arwira rusungunuko rwenyika. Saka kuti unity yakaitwa kuti kusopewe nyaya yemhirizhonga yanga akuitwa munyika chinhu chakanaka, asi vanga vasingafaniri kungomirira kuti vabatana. Vanga vaifanira kuzotarisa kuti pavanga vachinetsana pane vanhu vane kodzero dzavo dzakatyorwa, pane vanhu vakarasikirwa noupfumi hwavo, pane vanhu vakarasikirwa nehama dzavo. Vanga vaifanira kuzoenda go beyond kuti kubatana kwemaliga zoenda mumacommunity zoona kuti chii chakaitika mumacommunity zvichingagadziriswa kuti vanhu vanyatsokuona kuti unity ine zvainoreva. Iisanguva unity yevatungamiri vane zvironda zviyazvi zvinyatsokupora, kana kune makura akatoma mamasgraves aya onyatsokugadziriswawo zvakanaka, oitwa mamemorials evanhu ivavo.
Apa muri kureva nyaya yegukura hunde here, Dr. Ruhanya?
Hatingatauri nezveintakodi, tisingatauri gukura hundi ka. Intakodi yakatouya rinyaya yekuti pane vanhu vakarasikirwa nevanhu, pane vanhu vakaurawa, hapana munhu anokwanisa kuramba izvezvo. Saka nyaya yegukura hundi inofanira kugadziriswa kuitira kuti nyaya dzemarudzi dzisanyanya kukanganisa vanhu mukugara kwavo, mungava muHarare, mungava muUlawayo. Saka vatungamiri venyika especially vanga varipo kunguva yakaitika zvivana vadhiziringi kana munakabva nevamwe vese vavakagara pasi vavarume veliberation ava kuti vagadzirise nyaya iyi, nokuti kana zvotaurwa zvoita sokuti mashona ese aitiwa awo yedu yanga iri nyaya yevanhu vanotungamira. Saka vatungamira vanga vagari pasi vagadzirise nyaya yavo vazi kuti isiri tinofanira kuona munhu wekumatailand somuZimbabwe, munhu wekumatailand oona munhu wekumashonaland somuZimbabwe, munhu wekumasvingo somuZimbabwe, munhu wekuchorocho somuZimbabwe. Nhare hakuna kuti tionane semarudzi.
Kouyawo vamwe vari kuti kana ivo vari mumubatanidzwa wacho iwoyo weZANU-PF vanhu vakabva kuboka re-PF Zapu vanenge vari kuramba vachitarisirwa pasi. Imi munotiwo?
Aiwa, ipapo vanhu vava vari kuona zvishoma, havasinyatsi kuona kuti chete haingozi mapoliticians aya. Vane kodzero yavo, ende vane right yekuti zvigadzirwe zvokuti mune nebalance. But tarira kuti dareja wecio izvezvi ndiani? Ifoma Zipra. Mukuru weair force ifoma Zipra. Mukuru wemauto ifoma, ndo inonzi state ifoma Zipra vatoanda. Hatinapinda panoti kuzi vanhukumatevend, but vane kodzero yavo nerank and file yekuti muchiuto mamakamira sei. Hapana kuita zvegadha kana zveebhinisiti, patarizwa chaizvo kuti muzimbabweni. Hatarisi kuti anobva kupi, hatarisi kuti anobva kupi, asi abva ndiro kuzipura. Varipo not because ndiro kuzipura, asi kuti mazimbabwe ari murank and file yechiuto nechitavo vapromotwa nenyaya yekuti vane kodzero yekunge vari panzvimbo dzavari.
Avo vange vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedisai Ruhanya vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Tevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vanoti nyika yakatarisana nedambudziko rekushaya mari nekuti munyika hamuna mari inokwanira munhu wese. VaMukupe vanoti hurumende iri kutaurirana nemabhanga kuitira kuti ape vanhu mari kunyange hazvo zvinhu zvakaoma. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Sekutaura kwakaita mutungamiriri wenyika President wedu Mnangagwa, vakataura kuti ikodzero yevanhu yekuti ukaisa mari yako mubhanga unofanira kuzokwanisa kuitevera woiburisa futi mubhanga. Ende chinhu chavakataura kuti hurumende yavo vachaona izvo kuti vanhu vachawana mari yavo. Kasi chinhu chatinongoda kuyambira vanhu ndechekuti yes, tikuzviziva kuti mari hakuna, vanhu havasi kukwanisa kuwana mari yavo, but zvinhu zvachona kuti sei mari isiri kuwanika inyaya yekuti hatina mari yekunze kwenyika. Panoshayikwa mari yekunze kwenyika, vanhu havazoisa mari mumabhanga. Vanhu vanenge vakutora mari vachinotenga musika yepasi pematafura iya, vachitora foreign currency, mari isiri kubhengwa. Saka mari ikasabhengwa, munhu wese ari kuenda kubhanga haasi kukwanisa kuwana mari.
Icho chinomboita kuti foreign currency ishayikwe munyika ichi chii?
Nyaya yeforeign currency iri paviri. Nyika dzose dzemuAfrica, almost dzese, hadzina mari inokwana kuti hurumende yavo ishande. Saka zvinoita nyika dzose dzepasi pemuno muAfrica dzinozoenda kune inonzi IMF vowedzerwa mari kuti nyika yavo iite sei ifambe, kuti hurumende yavo ifambe. Ende iya inenge iri mari yekunze kwenyika inoitisa kuti futi kuti indastry yavo ikwanise kutenga zvinhu zvaisingakwanisi kugadzira munyika mavo. Saka isusu seZimbabwe hatisi kukwanisa kuenda kwaIMF. Munongoziva kuti zvinhu ukama hwedu wangu asina kunaka nemaamericans, tandisina kudyidzana kwakanaka. Ndosaka ndiri kutaura kuti takufanira kuita sei kutanga kutaura nevanhu kuamerica. Iya nyaya yekuti look east yaya, tofanira kutarisa kwese, munhu wese anofanira kuita shamwari yedu. Chimwe chinhu chiri kuitika futi ndechekuti makambani edu emuno muZimbabwe anga asingakwanisi kunyatsogadzira zvinhu zvatinokwanisa kuzotengesa kunze kwenyika. Mukatarisa mishina yedu taanes almost 37 years dzatandiri pautongi hwaMugabe. Out of these 37 years, tine 17 years dzatandiri pamasanctions. Saka zvinoro kuti tine 17 years yatasarira tiri kumashure tichishandisa mishina yakare.
Zvino tiri kuona rimwe dambudziko itsva raakupinda muvanhu vemabhizinesi vari kuramba kutambira makadhi ekuswaipa aya, vanhu vachiswaipa mari dzirimo mumabhengi. Zviri pamutemo here zviri kuitwa nemabhizimisi izvi?
Iyoyo nyaya inyaya yakashata. Munoona zvinoitika ndezvekuti isusu sehurumende tinoedza nepese patinogona kuti tivandidze upenyu hwevanhu. Vanhu vemabhizinesi, sei ndikatora izvezvi kumbare, kune kumwe kwandakatoenda taudzwa kuti kune maservice station ari kutengesa peturu, but pavari kutengesa peturu vari kuudza vanhu kuti mishina yekuswaipa haisi kushanda ende vanenge vachingopa zvikonzero zvakangosiyana siyana, but vari kuswera vari kureserve bank vachipuhwa maus dollar aya pachena 1:1. Wopuhwa maus dollar aya vanotenga peturu pachena, kasi vatenga peturu aya vouya kuvanhu votanga vatengesa nekeshi. Unotoona kuti zviri kuitika nevanhu ava vanhu vekuti keshi iyayaka vanoda kuzoendesa musika votengesa, nekuti vanzwa kuti musika weblack market weparalel market uyaya unokwanisa kutengesa keshi yako. Saka ndo zvatinotaura kuti vanhu vakadaro havasi shamwari dzedu dzenyika.
Avo vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe vachitaura vari parunhare vari muHarare. Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Chibvumirano cherunyararo chanyoreranwa pasi muAddis Ababa muEthiopia. Chiri kutarisirwa kutanga kushanda usiku hwezororo rekisimusi muSouth Sudan, nyika yaparadzwa nekurwisana. Izvi zvinotevera kunyoreranwa pasi kwechibvumirano chemusi chokumisa kurwisana ichi pakati pehurumende, mapoka vepanduki pamwe nevamwe vane chekuita nenyika nenyaya iyi.
America nhasi yakorokotedza mutungamiriri weHonduras vaJohan Orlando Hernandez nekukunda kwavo musarudzo yemutungamiriri wenyika muHonduras. Sarudzo iyi yakaramba kutambirwa nevanopikisa vachiti haina kufambiswa zvakanaka. Mumwe murimi wechichena vaRobert Smart, avo vakanga vatorerwa purazi ravo namufundisi Trevor Mananga panguva yaitogwa nyika navaRobert Mugabe, vanoti vanofara kuti vakawana purazi ravo pakare zvichitevera kuchinja kwakaita utungamiriri wehurumende mwedzi wapera. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi akashanyira purazi ravaSmart riri kwaRusape ndokutipa nyaya inotevera.
Pakave nemufaro mukuru nechina pakadzoka vaSmart nemhuri yavo papurazi ravo reLesbury Estates, iro riri makiromita 26 kubva mudhorobha reRusape. Vashandi vavaSmart, avo vakange vasina chokubata kubva zvakadzingwa vaSmart papurazi navaMananga, vanhu vemufundisi wechechi yePentecostal Assemblies of Zimbabwe, vakabatana nevagari vemunharaunda yamambotandi vachichingamidza vaSmart, avo vakadzoka vachitungamirirwa nemapurisa nemasoja zvichitevera kupindira kwakaita hurumende yavamunangagwa munyaya iyi. vaSmart vanodai pasina masoja nehurumende yavamunangagwa vangadai vasina kudzoka papurazi ravo.
We now going to go forward. We don't look backwards, we look forward. Sumuka farmer, Sumuka community, wese kuita basa mushimushi to grow crops for chikaf. And we're going to go forward to bring investors here. Mari kusumuka store, kusumuka chikolo, kuwaka clinic. Wese, ii plani vangu.
Mumwe wevaishandira vaSmart vasati vadzingwa papurazi apa, amai Joyce Chimombe, vanoti mwoyo wavo wangu wakasungikana kubva pakadzingwa vaSmart vachiti vafara zvikuru nekudzoka kwavo papurazi reLesbury.
inini zvafara zvokufara zviyezvi nekuti ndiri munhu ndisina na baba namai vakafa ndadwa kufara ndandipogonangu chokuita nekuti pamba panani pandiri izvozvi pandandiri ndandichitya vanhu vemusha kuti chii pamwe wacha muri munhu wemurungu ndini ndakaiswa mabhuku 4 ndini ndakaiswa namusisi matanda kushanda kwandakaita kare ndiri panzvimbo kana izvozvi kutondibhuya vanondondiziva.
Mutevedzeri wemukuru wechikoro cheLesbury Primary School vaGodwin Chiunya vanoti chikoro chavo icho chakavakwa navaSmart changa chava kuwira pasi zvichitevera kudzingwa kwakanga kwaitwa vaSmart. VaChiunya vanoti vakanga vatowana nzvimbo yekunodzidzisa kune chimwe chikoro chiri kune rimwe dunhu asi havachaendi zvichitevera kudzoka kwakaita vaSmart papurazi ravo.
Ndingati impact yechikoro yanga iripo zvazvo zvashata kuti one takati nerunning water it was no longer there tatine takaita problem kuti takaita challenge yematoilet saka kudzika last time muna December because of that rain season saka Mrs. Smart pavakadzingwa he has just started completely, construction of the toilet. There was one gum. Paga zingwa, that was that. And up to now, I have not completed it. We don't have running water. But I had to work on my toilets. I had to check on Bravo Rizugu, which is about a K from the school. Sakavana, I'm going to disable my lessons. No check on Bura. You work some toilets.
Mumwe mwana wechikoro anogara mubhuku rekwamambo Tandi Vimbai Chimombe uyo watakapiwa mvumo yekutaura naye nevabereki vake anoti vana vechikoro vazhinji vakanyora bvunzo dzegrade 7 pachikoro cheLesbury havana kubuda zvakanaka sezvo vainyora bvunzo idzi pfuti dzichirira papurazi ravaSmart.
Prazi rinoti parakangotorwa kudzidza kunyange kwakunetsa pakuti vamwe vabereki vangu vasina mabasa avaita vangu vakangofokaso nepanapa saka pai pasina kwavanoenda kunoshanda saka vamwe vana vanga kutongogara mumamisha vasisaende kuchikoro zvakungokunzisa kuti vana vakuiti misikanzwa yakangowandawandawo even isusu vachoona kuti tinoberekwa tisingashandi panapa zvine zvakutotiomiwa pakuti school fees yachona yenge yakunetsa pakuti mubereki anokwanisa kupiwa school fees nehama yake inoshanda panapa maschool fees anobhadhirwa chikoro saka pakangotorwa purazi kudzidza kwacho kwangu kwakunetsa sakungo kuita zvekungotamburiro zvekungoto hakwanisa kuenda kuchikoro haita sei but hapamba sinyesona education yakanyatsananguka pakazonyora futi magrade 7 paiti vana vari mizemu vachinyora futi dzichirira kuno kundofunga kuti ndezvimwe zvinhu zvakazokonzisa pane vamwe vana vasinozobuda zvakanaka vakanyorawo panapa ndo mashoko andingorinawo chete panyaya zvakaitikawo panapa.
Mwana wavaSmart vaDarren Smart avo vane makore makumi mana ekuberekwa vanoti vachadzosa vashandi vose vaishanda papurazi apa kuti vashandire mhuri dzavo.
Nhasi ameno tikurota here ichipani chipani here but first tikutende chaizvo chaizvo His Excellency President Mnangagwa. Ne gavana yangu wedu andiniga Honorable Monica Mutsang. Ne Minister of Lands Mr. Mukoi, Provincial Lands Officer ndiye ari kubatsira chaizvo. Zimbabwe Defense Forces, Army Yacho, ndiri kutenda chaizvo. And pamusoro pemambo ndiri kutende imimi mambo chaizvo necommunity ndiri kutende imimi wese ndavapuwa support yakawanda handiti ka if it was pachirungu kana imimi hakuna if it wasn't for you handidzoki handiti ka saka this also babu wangu taura nyaya ati first and foremost kuita production kusimudza prize panapa kusimudza nyika ati majobs handiti ka nzara inopera chikoro inosimudza handiti ka handiti kuona wana kuti hey ha hatina chikoro maschool fees ati tirikuona kuti from primary kuenda ku secondary ku university ka kuenda pachikoro handiti ka saka iyi nyaya yacho so ndiri kutenda iyi mimi please datenda maida bacha agona chaizvo handiti ka Amero, taro chizo, tadzoke here. Tadzoka.
Mumwe mugari wemunharaunda yamambo Tandi vaGilbert Mutare vanoti vaSmart vakabirwa zvimwe zvezvinhu zvakanga zvasara papurazi ravo mushure mekunge dzimwe mbatya dzakanyangadika pavakadzingwa papurazi apa.
Vamuzvati vakatora chibage chemurungu fodya dzemurungu propati yemurungu matractors
ma inputs angari pano wakatora ese washino wiga mamwe achakazwana kwari kumba kwao zvimwe zvacho zvichiri munzira kuti zvidzoke.
VaSmart vanoti vachatotsvaga mari kuti vatange kuita basa paprize apa zvavati zvichabatsirawo mukusimudzirwa kwehupfumi hwenyika. Vachiti vakarasikirwa nemari yakawanda panguva iyo minda yairarira vasingabvumidzwe kutsika paprize iri. Sangano rinomirira varimi reCommercial Farmers Union of Zimbabwe rinoti varimi vechena vanodarika zviuru zvina vakatorerwa maprize avo pasi pechirongwa ichi. Ndaka mirira Studio 7 kwarusape, Jimmy Thomas Chiripasi.
America inoti yakazvipira kusimudzira madzimai pasi pose. Mukuru mubazi rezvekusimudzirwa kwehupfumi nezvakatipoteredza uye vari murongi wezvirongwa zvekupamikana yakaenzana pamwe nekusimudzirwa kwevanhukadzi, amai Michelle Beckering, vanoti munyika zhinji madzimai vanosangana nezvimhinga mipinyi pakuenzaniswa uye kuwaniswa mikana. Izvi zvinosanganisira kusawana zvikwereti kana rubatsiro rokutanga mabhizimisi. Nguva dzakawanda vanhukadzi vanoshungurudzwa mumhirishonga yemudzimba kanawo munharaunda dzavanogara. Kushungurudzwa uku kunokanganisa zvakanyanya madzimai, vasikana, mhuri dzavo uye nzvimbo nenyika dzavanogara. Amai Beckering vanoti kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa rugare rwenyika, kusimudzirwa kwemadzimai uye kubudirira, vachiti ongororo yakaitwa inoratidza kuti kushungurudzwa kwemadzimai kwakadzikisa mari inowanikwa nenyika dzese kana kuti GDP nezvidimbu zvishanu kubva muzana, uye kushungurudzwa kwemadzimai kunokanganisa nyaya dzezvemari munyika kupfuura zvinoitwa nehondo. USAID iri kurwisana nokupedza zvese izvi nokuzvidzivirira. Kongiresi inobatsirazve nemari kurwisa kurodzwa kwevanasikana vasati vabva zera. Kubva 2012 USAID yakabatsira vanhu vakapona mumhirizhonga yemudzimba uye neavo vari munjodzi yekugona kumbunyukidzwa vanopfuura mamiriyoni mashanu. Amai Beckering vanoti madzimai nevasikana vanofanira kudzivirirwa kuitira kuti vasashungurudzwa mudzimba, munharaunda dzavanogara, uye vanofanira kuwana mukana wokuenda kuchikoro, kurapwa pavanenge vachida chiremba, uye kuva nemukana wekuita zvavanoda zvinovapa pundutso vakasununguka. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni tanonoka Hwande.
Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zuva reUnity Day.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Zimbabwe inocherechedza zuva reUnity Day, vanhu vaine maonero akasiyana-siyana.
Hurumende inobvuma kuti dambudziko remari riri kurwadza vanhu vakawanda.
Mumwe murimi wechichena vaRobert Smart, avo vakange vatorerwa purazi ravo panguva yaitongwa nyika navaRobert Mugabe, vanoti vanofara kudzokera kupurazi ravo.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani na7 a.m. Ini ndini Evans Zininga.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here kuzvirongwa zvedu zvitsva zva6 a.m. na2 p.m. anokoonekai nemufaro, ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC.